Musesara teitaitendera kuvaka kwatakaita imba yamai Regina Njofu. Imba yakaparadza muna 2002 moto yaikonzerwa nemawo veteran nevanhu vezanupf wakaita mijonga kupumula ipumula iri kunze kwebulawayo. Nangoti imba dzakawanda dzakaparadzwa nguva iyoyo. Takaona kuti mai Regina Njofu vakakundikana kuti vabude mumatambudziko iwaya. Saka takati toita inonzi muchirungu helping hand, tikaita kanzatu. Nangoti vanhu vakawanda vakaita contribute vanobva kumaprovince akawanda. Saka zvakabva zvangoreruka kuti tisimudze imba iyi yatinyatsoipe mai Regina Njofu.
Urongwa hwamakaita uhu urongwa hwanga huri pasi pebato renyu here reMDC?
Takangozviitira senhengo dzeMDC nokuti iyo pati pachezvayo haina mubvira yaita urongwa hwakadai. Saka takangoti isu semaveteran eMDC tisu tinonyatsoziva pataidzimbiwa, pataikuwadzwa, pataikoneswa nevanhu vezanupf. Tikati ngatibatsirei umwe wedu ngaapinda mudambudziko. Saka ndozvatakaita.
Tinonzwawo kuti hamuna kukoka utungamiri hwebato renyu mudunhu rebulawayo. Zvikonzero zvipi?
Takakoka president Morgan Tsvangirai, asi president vakarambidzwa nevamwe vatungamiri vemMDC kuti vange vachiita attend event iyoyo. Saka ndangoti vari kuti hatina kukoka, havasi kutaura chokwadi. Takanyatsokoka vakuru ndingangoti muna November gore rapera, asi takazotaurwa musi Friday neumwe wavakuru kuti president havasi kuuya nokuti imamuwirira nevamwe vakuru vemMDC.